Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 2017 makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi Commission iri kufano fambisa mabasa mukanzire yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muofisi ya meya wechitungwiza avakambomiswa basa
kusatendwa zvirokuti vasikwa basa asi kana vanga richitimisa hudopa vanogona kuita masimba ekuti vatiziseutitiwe kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya kutadza kukoshesa meya vakatadzwa nevanhu
Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDoroth Moore ari pedyo necheGutu.
Mbudzi mombe huku zvirwiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi wezi haana kukuzviendesa andati saka tiri kuuraya vanhu
exactly
tiri kuvaurayi
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Kwenzo redu kufu ndoro kupariza angere asimu kupariza kwa tino itauku tino tarisao magariro evanu na ningi pachida kuti vanu wasimu zirwe upenyu wavo
Iye ndiwe mimwe emisoro na uzedu za nasi ichuwe kwa mri ichibakuna ku Studio 7 irimu Washington DC Commission iri kufano fambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pawadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muofisi midziyo yameya wechitungwiza vaphilip mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka vamutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuro kuti gonhi repaofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuro zvakaiswa panze Vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana vokumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa. Vamutoti nemamwe makanzura makumi maviri nevana vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutoti.
Ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti atumwa nekomishini kuti varida kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo. Ini zvinova zvinhu zvakandikachamadza kuti komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya. Iwo meya vakasasendwa. Kusasendwa zvirokuti vasikwa basa. Asi kana vanga richitimisa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya. Kutadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu saka izvo zvaifanira kukoshesa sinsi neyangu iri mumatare ende tribunal yacho iri kunonoka madhezi atakapfuura ende vasi kufamba saka ina ndichaziva saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangidza zvine chinangwa zvokuti kudzimisa kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze
saka vakaita sei makavapa kii here dzokuti vapinde muofisi menyu
kwete havana tombondikumbira zvekii vakaita 3 days vakambotuma driver kuti apinde avhure Ndipo vakatuma vachandi vanosvika 4 vachandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi ya meya ipwanywe saka ivo vacho vekomishini hanzi ndivo vakazopwanya rega vachiti meya na simba isusu takangofanana naminista saka ndizive kuti minista sinzi vakandimisa inini vanogona kuti vaite izvozvo bhozi inini sameya wechingwiza ndakacha madhoni ako gweta rangu rakatovanyorera tsamba dzichiratidza kuvaudza kuti regai kuita izvozvo saka vakangoita dedaro
saka zvinhu zvenyu zviri panze here kutaura kuno kana kuti mazviunganidza makawana pamazvichengetera
inini minista vakati ndisasvikepo saka zvero zviri kungotsakatika nenyika zvakadaro bhozi inini ndiri kutevedzera mutemo wavakanditaura kuti ndisasvikepo sana nhasi handa kusvikapo zvinhu zvacho vakangozvikanda nalasi hamhere kuti zviripo here kana tichafamba sei.
Koyo minista matimavazivisawo here nedanho irori?
Ndida kumbotaura navo because wacho akabvura katiye pate zvake ndiye minista, saka ane vari kusevenzesa masipa aminista, saka ndoo zvandakaudzwa napr wechitungu zvachitaura kuti ndoo danho ratorwa nekomishini.
Saka muchaita sei manje?
Gweta rangu raradza kupokana nazvo, ratiri kutora nyaya yacho kuisawo kumatare.
Vanga vari vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Mhuri dzinodarika zana nemakumashanu dziri kudzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothmore pedyo necheGutu. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamapurazi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena. Asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamapurazi aya zvichinzi ave ava Samuel Nakaniso avo vane magwaro anotsigira kuti mapurazi ndeyavo. Varidzi vemapurazi aya vanosanganisira vaLivingstone nyama dzavo vakakwidza nyaya yekuda riri pamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi. Mapepa ari mumaoko eStudio 7 anoratidza kuti vanhaka iso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita, asi vanyama dzavo avo vaimbove murwi werusununguko vane masamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006. Vanyama dzavo vaKingston Mbwititi nevamwe vanosvika zana nemakumi mashanu vane masamba akanyorwa navaDidmas Mutasa avo vaimbove gurukota rezveminda. Asi vanyama dzavo nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi. Vanyama dzavo vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura ofaleta yavo. Vanyama dzavo avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri.
Asi kukuti ndakatanga kuendeswa kuhigh court ndapfekerwa pasi pemasquatters ari papurazi. Asi inini ndiine tsamba yeministry, tsamba yangu haina kuithitiwa. Then ndikagarapo iko zvezvi ndine 10 years ndiri papurazi waakundidzinga sezvizvi.
Vanyama dzavo vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivage chavo chiri kuraswa ndechechirongwa checommand agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotireza.
Chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudara rangu ndiri kungofura hafu yacho, ndine 10 hectares. Kutotaura kwandiri kuita charasika chakawanda nokuti ava vanhu vakachibvisa fest vambochiisa mupurasi raumukovhuretiri matandike ndobva wazochibvisazve tichingochokonyoka zvachiri kuita chakasiya murwi.
Sabhuku wenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josephine Matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varipo pasina zvavari kuita.
Munhu wese akazvinzwa kuti purezidhendi vari kukudziridza komanda agriculture, nhasi komanda agriculture yayo yakaraswa musango, hurumende iripo, purezidhendi vedu varipo. Tiri kukumbirisa zvikuru baba vaMugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Isiri masabhuku emuno munzvimbo wemuno tarwadziwa.
Amai Matanike vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira.
Wavheti akarwira nyika inoi, akarwira ivhiri, ndora vakarwira ma 10 years vari musango vachirwira ivhiri. Nhasi isusu tiri kukumbira purezidhendi kuti vapindire pamusoro penyaya iyi.
Vaimbove murwi werusununguko vatichaona shangiwa vanochinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara, asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo.
And to worsen matters vanhu vakaita semavo veterans handiti vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanywa.
Exactly.
Which is known by everyone.
Exactly.
Worldwide handiti ka varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume, which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirwiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi kwezi haana kwekuzviendesa handiti. Saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
mumwe ari kudzingwawo vatawanda mhiripiri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chenyezi muri panzi munova hutakwa nehurumende munoifana yogara apa tichikuchakira ipo kuenda kana pari ipo kuenda munova hutakwa nehurumende munoisa apa munova hungara straight. Hapana zana atina atigoni kuona nzvimbo kuti zvisa isu pachedu amai angu. Tinofanga kubvira zvinotaura hurumende kuti chindai apa sokuti kuma kwaitwa nei nehaikoti.
Mapurazi maviri aya Estelle neDorothy Moore aive ava Francis Claude Whitkins avakatenga mugore ra1972 nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere akazotorwa nehurumende mugore ra2000 achigoverwa vanhu vatema muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine Arthur Chigoriwa.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvarefadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vagutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedhemokrasi, rinorwira dhemokrasi. Kubva tichiramba mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change kuna muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudzawo ruoko rwavo kuti ini ndodawo kurana for office ya president kana kuti ndodawo kurana for office yeu member of parliament kana office yeu councillor. Nokuti ndozvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapuresidendi, vanodawo kuita maMP. Isi chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo
ichokwadi, ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwawo tikaita zvipoka zvipoka tikaita mapati akawanda pari zvino ndinonzwa kuti hanzi mapolitical party muZimbabwe ava kutosvika iwo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwawo uchiona kuti isu tiri nyika yetingangoti nyika doko tine vanhu 14 million chete. Kuda pa 14 million ipapo vacharejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti uti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuita iwo makumi matanhatu nemana hazvechowo zvinotiita chisekeso ekundoko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsa zvende zvechokuti kana tati isu kune multi-party democracy hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu chinotendekwa kuZanu kuti Zanu haidi vamwewo kuti vaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na mkoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa re MDCT. Tinokutambira ini mfaro pano pa Studio 7 mkoma kuda.
Naita basi. Vakati mkoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mkoma kuda tira kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo painge poitwa sarudzo dzeranof dziyadziya. Pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndiana ane vamuchiri kutondera.
Ya, ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda, vamwe vacho ndingavandisisa varangarire nemazita. Ndinorangarira Joshua Bakacheza, akanga ari mushandi weMovement for Democratic Change, ari driver. Ndinorangarira Peter Chokururama. Ndinorangarira Tondera Indira. Ndinorangarira ana Kane Nyeve nana Kauzani, vamwe vamwe vakapondwa.
Asi muri kuti imi vanhu vakapondwa, pane umbo here wakati tsvikiti wekuti ranga riri bato reZANU-PF?
Zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai. Tinozviziva kuti ZANU-PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 June wamugabe muofisi nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu. Saka ndivo vakangova neslogan iyoyo. Tinoziva nzvimbo dzese dzavakafamba kuna Machonari Central, kuna Machonari East, vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misi nenguva. Vanatondera Indira vakauya vakatorwa, kana isiriyo iyo ZANU-PF ndo yanganga iri hurumende iri kutonga. Ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mambakwedza pamba patondera Indira akamutora akamuuraya, nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kutirira vanhu veZimbabwe. Vangatotiudza ndivo kuti Joshua Bakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekutirisi ndiani, nokuti ndivo vakanga vachizviti hurumende panguva iyoyo.
Semaonerenyu, chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi?
Semafungiro angu ini, yakanga iri nzira yekukanda kuchishidzira vana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura. Vavariro yavo iri yekuda kuchishidzira nekusendaya, ndingati meseji pachirungu, kuti if you do this, unotakatika.
Tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi. Munoona sei?
Ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoga, ihurumende isinei neupenyu hwevanhu. Vanhu vakatora Tondera Indira, handingati vanozikana, asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta. Angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi. Tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsaka tinga maringe nezizi. Zvimwe chetezvo nana Beta Chokururama, maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge ari kupondwa mombe. Naizvozvo panofanira kunge pakatosara umbowo hwekuti asvimboda mupurisa akatrenwa tereki kuti abate kuti izvi ndo zvaitika.
Asika iro bato reZANU-PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi?
Ngatimbotangai tataura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa. Tondera Indira, Bheta Chokururama, Kane Nyeve, Kauzani. Where are they and what happened to them? Before takuzotaura kuti imimi munomboitawo, tingaite here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo? Sehupi umbowo hwavanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova?
Mataura emi kuti semaonerenyu kupondwa kwevanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mungati zviri kushanda here?
Handifunge kuti zvinoshanda, nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva. Pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura, vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana navo muhondo iyoyo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu.
Vaita hakoblessing. Thank you so much.
Avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church, Masvingo Diocese.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, muno nipa simba. Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, muno nipa simba.
Ninonzi Bishop Godfrey Tawonezi, ndiri Bishop we Anglican Diocese of Mafingo. Kimema diocese anikwana kuita iwo mashanu, rimere Harare, Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe, na iyo ino Mafingo.
Nderipi basa guru runeitwa ne kereke enyu?
Tinoita mabasa akati wandei, donzo redu guru, ndoro kupariza vangiri. Asimu kupariza kwa tinoita uku. Tino tarisao magariro evanu kaningi pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo sezvakaita imomuno mudiocese reMasvingo takabatsirana nevanhu kwemakura apuraya munzvimbo dzine malaria tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku 65,000 uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa sezvakaita kushurugwi rurawo tine zvikoro zvina kwachivi tine chikoro chimwe chete kubhohera tine zvikoro zvitanhatu kuchikomba tine zvikoro zvina muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding uye sedhaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mission uye pane zveutano izvozvi tiri kuitawo urongwa sedhaisisi Masvingo kupinda mumachechi edu mudhaisisi riri rose nemunzvimbo munowani pamachechi edu macommunities iwaya tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemamwe macommunities tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center apo panoenda vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko
zvamataura zvizhinji Bishop Taone zvinhu zvinoda mari kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro eupfumi hwenyika
tine shamwari dzedu dzatinadzowo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira
nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene
ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yeZimbabwe ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8 ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro takavakwa mitambo yokururamisa nayo akabata tambo iyi muruoko rwake akandibvunza achiti nai Amos uri kuoneiko ini ndikati tambo yokururamisa nayo ipapo tenzi akati ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga ndo ndima yandaverenga Amos 7 verses 7-8 pandima iyi yandaverenga Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizviunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo hori hwanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitongwa dzimhosva utungamiriri hwezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehori aiabve kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira mwari wavo mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti atsoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri zvechokwadi Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita hori hwakange huripo mukati meIsraeri mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo kati atingati vision pachirungu muchiratidzo umu Amos akaona mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yekuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo uye pamusoro pehuori nekudzvanyirira varombo Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi pamwari chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa namwari nhasi uno mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe muZimbabwe hori wapunya chisero. Ane zimatonge rwei nika, hazina kujeka. Ufumi uwe nika, waenda kumawere. Kudero zevani, hazichere chezu. Tambu yukurura misa, yakabatu kwa namari murokuru wawo. Ilikula chidja kuti Zimbabwe ya minama. Izi zinurewa kuti mwari vacha zosika pa kutiranga. Ipasa remuni, woka woka rimu Zimbabwe. Anga rimu rumende, kana utasiri rumende. Anushanda papi ni papi kana utasinga shandi. Kuti tose tirase tsika duhore. Tirege kuzunga ni zirapuma. Nukutsikiri la varumbu. Kichele chizi uja kare kudzero. Tewamwe wanga. Tikadaro, tambu yukura misa ya kabata na mwari muru uko wawo. Ino bayara chiza kuti Zimbabwe. Ya kwa suka, tuba tawana makumburero akawanda kwa kuna iwo mwari anewe musiki ule. Inoke.
Awanga wari Bishop Godfrey Taone Zive Anglican Church Mashingo Diocese wari parunare kumashingo ne Studio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu kubva kuchikwata Christlike Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Nako kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya wechitungwiza avakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore ari pedyo nechegutu. Nasi mchikamu chedu chechitendero, manzwa hurukuru ya takaita na Bishop Godfrey Taoneji ve Anglican Church Mashingo Diocese. Tavatashuka kumagumu ya chirongwa chedu, anuku wenika ya ni mufaro, ndini jonga kandemiri, ndukusia mina ntungamili nkomo.